Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 16, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisa kushandisa masaisai eInternet.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo.
Bato rinopikisa reTriple C rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisira kushandisa masaisai eInternet. VaMnangagwa vataura mashoko aya pavavhura zviri pamutemo dare reparamende yevechidiki rechikamu makumi matatu nechimwe nhasi muHarare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vaMnangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura neStudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudare reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School Tatenda Chiwodza ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje-manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North pachinova, vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi Lab Pursuit, zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North malabs aveko, makombiyuta aveko, asi zvinonetsa ndezvekuti havana indaneti. Kunyange vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuicherera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tsonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita high school kubwera.
Vana vanoite misikanzwa vanofanira kurohwa, asi marohwerwo hatisi kuti torai mupfinyi kana kuti gumai danda murohwe. Ndozvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira unofanira kunyorwa muhurumende.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira zvou vanoti kunyangwe zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka muromo hauzarirwi nerwizi.
75% yezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira muma infrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzouswa kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vanga vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council Maud Chifamba anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Yakakosha mukudzidza kwevana chaiko kumakala vanoita vanoresecha paintaneti. Saka ivo zvino upimu yedu yanhasi intaneti tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paintaneti, asi vainge iri sei vange vachikwanisa kuti vakasvika vachiita zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi waChivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mukupera kwesvondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekushara nhengo dzicharimirira musarudzo dzegore rino. Vakafanobata chigaro chemunyoranwa nezvekurongwa kwemisangano muTCCC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakatopedza kare urongwa uhu matunhu mamwe wose enyika, uye mangwana vanenge vachipeta chirongwa ichi mudunhu reHarare. Izvi zviri kuuyawo apo matare ekutambira mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino ari kugara munyika yose nechitatu chinouya unove musi wa21 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidheti mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo. Muchavona panomination kuti kwese mawadzi SR 1970 TCCC changakamirirwa kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munotii nenyaya iyi?
Nyaya yemakandidheti, makandidheti edu akabva kuvanhu, uye vanhu vagere kumawadzi, vagere kumafarms, vagere kumareserva, kumaruwa, ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti akanzura wedu, uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza, rokudoma kuti ava ndo vanofanira kutimiririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidheti edu anozikamwa nyika yose, nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa impost. Nekuda kuti macitizens ndivo vane ese, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kuTCCC hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Organization of Associations Residence Trust rinoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki ratekeshera nenyika, uye nhasi raparura chirongwa chekubatsira vechidiki vane dambudziko iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vaShelva Chikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi, asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
Chinangwa chedu isu takata nhau yedrug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava mayouth kuti vasiye zvinodhaka notingobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita
vachitaurawo pamusangano wanhasi amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro
ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anoti iye mwana uyu ndinomuda zvikuru asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu ndiye wandakatarisira kuti ndiye amudiki anogona kusarawo pamba asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira ende pfungwa dzangu dzarasika uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana uyu
vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei
zvino ndakati ndikuramba ndichimurwepotera mumapurisa achidzoka anoramba achiita mapurisa ndoita sei zvikanemwe mupurisa madii kuenda kuprotection odha mumbomudzinga baba wacho akati kwamudzinga akagara mustriti anoitoita wese zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei asi akungotaura kunge akurasika njere ini ndobva ndabuda pasi ndosiya zvakadaro
vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa ezimbabwe republic police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka chezrp drugs and narcotics detective sergeon netikunzi zveza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese uye muzimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa utano neramangwana revana uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka
vabereki mukanzwa kuti mwana akuenda kupati zivai kuti pati yacho yakamira sei kuna nani ndiana aorganizer iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei nekuti vana vanoenda kumakuzu vati zvinzi mwana aenda kuvekinepasi
vaenderera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka vachiti basa rezimbabwe republic police kuchengetedza zvarwa zvese zvenyika
kana imi muchiparadza vanhu vedu vasitize zvese zimbabwe nyika yedu yamangwana through the abuse of drugs mutemo ukati munhuenga asuuchinosuu
detective kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka kwete kutengesa zvinodhaka zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje mutoriro heroin mishonga yechikosoro yakaita sebronchly syrup pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja
gurukota runoona nezvemuhofisi yemutungamiri wenyika yebotswana vakabo morengi vati mashoko eruvengo anokonzeresa mhirizhonga uye anofanirwa kuraswa mashoko aya atambirwa nemufaro mukuru nezvizvaro zvezimbabwe zviri munyika iyi izvo zvati zvinotarisira kuti zvichabatsirwa kuti zvinge zvisingashungurudzwi nezvizvaro zvebotswana mutori wedu wenhaushingirai madondo anotipa nyaya inotevera
vachitaura apa mhemberero dzekucherechedza zuva rekupikisa kutaura kune ruvengo reinternational day for countering hate speech iro riri kuone musi wesvondo vamurwa imwe vati mashoko eruvengo anokonzeresa mvongamupopoto vati vagari venyika iyi vakafanira kuona vabva kuro sevanhu vari kuita basa guru mukukudza upfumi hwenyika yebotswana kwete kuti vari kuvatorera mabasa
takafanira kudzidzisa vana vedu rukudzo nekugarisana nevamwe zvakanaka zvisinei nekuti vavagiri navo vanobva kupi vamwe vakazarirwa vari vechirudzi chechichena kwotiwo vamwe izvi zvizvarwa zvemuzimbabwe nezveghana hapana akasarudza kuti anoda kuzvarwa ari werudzi rupi asi vagari vanoona zvakakodzera kudaidza vabva kure vachiti vabva kure hazvina kunaka uye takafanira kuona kuti pangagadziriswa sei
vaenderera mberi vachikurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekunyomba kana kuzvidza vabva kure, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nekuvadaidza nemazita ekuti makwerekwere. Mashoko avamurwa inyaya agamuchirwa nekutenda nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika yevavakidzani iyi. Vachaso munyengeterwa avo vanorarama nechamuka inyama vari muguta reFrancistown vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende yenyika yeBotswana inoda runyararo kana zvichienzaniswa neSouth Africa.
Hurumende yeSouth Africa haikwanisi kubudira vagari vayo pachokwadi kunyika yaita seBotswana. Botswana ikaona inobudira vagari vayo kuti ngatigarisane zvakanaka. Kana anobva out anobva kupi, tose tinongova chi, tinongova vaAfricans. Waibva South Africa manje vandiwa nemaruzi asingabvumiri izvozvo. Lazi government yacho haikwanisi kubudira vagari vayo kuti no garisana muzvakadai zvakadai zvakadai alitiri kana pane munhu akaita malema is a leader, maybe things can change.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvokugadzira musoro muguta reFrancistown zvare Charity Hungwe vatidai mashoko avamurwa ingapinda munzeve dzevagari venyika iyi zvikuru avo vanoita zvokuruka bvudzi nekugadzirawo misoro.
Hatinyatsowirirana zvakanaka handisi because this is three foreigners havanyatsotibata zvakanaka vanoti tivatorera mabasa. Vamwe vanoshandisa mashoko ekunyomba vanoshandisa mashoko avanyatsa.
Vachitsigira mashoko amuzvare Hungwe vaThomas Masuka vanoita zvekusona vanoti mazita ekusvidza aya anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvionekwe semhuka munyika iyi.
Tinotomufarira nokuti unenge uchititaridzawo kuti tiri vanhu, tisabatana sokuti hatisiri vanhu wokuti havaidzimhuka idza vanhu. Saka kana uchiri sapotawo kuti musati makwerekwere, tinonzwawo zvakanaka kuti munhu anenge ari munhu wakanaka kwetiri.
Aufa Muchemwa uya nemakore gumi nemanomwe achibva kwamurehwa uya achiita zvokutengesa mushonga unoraya mapete nemakonzo mumigwagwa yeKhaburoni audza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kuti yegadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vagare pasi.
Mari yaivaneti mukatasa muZimbabwe mari 1 haisugorese ndizvo zviri maboni makanzwa kuti adhola chairo reusere tanga rapa vanonzi 400 vanoronzera kuenda mutasa begeta mari 1 inonzi ndemuZimbabwe hazvinoenda mutana havabudibudi zvazvo.
Gwaro rakaburitswa rebazi rezimusets mwedzi mishoma yadarika rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Zuva reInternational Day for Countering Hate Speech gore rino riri kucherechedzwa musi wesvondo Chivabvu 18 uye zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly kuitira kumisa kushandiswa kwamashoko anokonzeresa ruvengo. UN inoti mashoko anokonzera ruvengo ndayo ekutaura kana kunyora achirwisa kana kupatsanura vanhu kana chikwata zvine chekuita nechitendero, rudzi, dzinza, ruvara rweganda, kuti munhu rume here kana kuti munhukadzi kana zvimwe zvinonanga munhu zvichikonzera ruvengo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kana kuti Federal Grand Jury chapomera muto weUS National Guard Jack Teixeira ane makore makumi maviri nerimwe kana kuti 21 mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo magwaro eusori hwechiuto epamusoro akavandika achaisa padande mutande. Vanhu vapfumbamwe vasungwa muGreece nekuvekwawo nechekuita nekunyura kwechikepe kumahombekombe kwekuchamhembe kwenyika iyi nechitatu, izvo zvakauraya vanhu makumi manomwe nevasere. Vagari vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emumaruwa munyika vanoti havasi kufara nemitongo iri kupiwa kana kudzikwa nematare emamwe masabhuku, masadunhu kana kuti machinda pamwe nemadzimambo kune vanenge vabatwa vaine mhosva mumatare aya. Vagari vanoti vakawanda vevatungamiri venharaunda dzavo vave kuita zveunyire. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumwe asiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumashonarindi wese vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde.
Mitongo iri kupiwa nanamadzi mambo ndeyekutenga chaiko. Ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi waNovemba. Zvine basa reizvo hurumende inofanirwa kupindira munyaya dzematare anamambo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remashonarindi east vagilbert masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa dariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda wemuvakidzani wavo panzvimbo diki diki. Vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku. Vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvi rimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kuchevedzerwa nemasabhuku masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda. Ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi? Mukuru wemadzimambo mudunhu remashonarland west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa.
Mitongo yedu yechivanhu haina
mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere, mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari.
Kana bamucha pakasiyiwa munhu anounza mhere, mhere haisi yasabhuku ndeya mambo, ihuku. Huku anomedziwa huku chachezo, sabhuku ndeya anosvitswa hake mudhamu. Unoti mambo vanokana zvatero vaziva kaanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko.
Mambo katiza gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare.
Mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika apa ndeyekuti inonge yakunzi before judgment. Munhu atongwa asipo one aramba kuuya kudare asora dare iroro. Right, kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhanai.
Mambo Clemens Nembire vekumashonarini central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika.
Sabhuku basa rake nderokutsuura, haana mvumo yekuti anoita ishu out masamoni ugadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yokutonga.
Mambo Nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete.
Tinenge tichiti kana vanhu vatyora mirayiro isingapfuuri mhosva dzibatirenei sabhuku anongota chindibatirewo pahuku kana huku haabvumirwe kana kutosvika pambudzi chaipo, haana murango wokuti anga angachaje mbudzi.
Mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonarindi wevadhibho Karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo.
Zvinoitika kwai masabhuku mutemo wavanoshandisa, mutemo wavanoudzwa namambo ndiwo mutemo wavanoshandisa, havaiti zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani.
Munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku, jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare raMajor Street. Pachabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda, gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo.
Handizivi kuti chicha vari kuchema ndikonaupindurayacho.
Mugore ra2012 vaimboveshe negomo vaRussia Tsitsinde vekumashonarini central vakaripisa vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita 10 pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi. Zvinangwa zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makaka. vakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika asi vaine masimba mashoma panyaya dzinechekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero dzakarerekera kumusambo weRhythm and Blues neSoul Tafadzwa Murombedzi kana kuti Tafi Room. Ngatinzwei hurukuro yaaita naivanzi Sininga weStudio 7.
Ndakasikisa nekubura kambo kangu kanonzi Hold On. Mwezi wapera uyu kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takashinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwo kudii pamakatanga magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndinoda kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura ka Hold On, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana ne dziyo dzandinobura.
Matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindustry medu nekuimba umu akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise kuti tirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepaYouTube. Vanongotsvaga Tafiru, TAFFYRUE, riri izwi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu Hold On pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akukomborerei, uyezve kuti mucharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudarero.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano, ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi Hold On.
Zuva richauya namopazi chapera kuchema in sickness marwadzo and suffering will be in the rearview mirror. Just hold on, don't give up now, sing it up, see Tanaka. Just hold on, don't give up now, sing it up.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Hold On kubva kumuimbi Tafadzwa Tafiru Murombedzi, uye manzwa hurukuru yaaita naivanzi Sininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Musakangano wachirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi apo tiri kukurukura nezvezuva revana vemuAfrica re Day of the African Child riri kucherechedzwa nasi uyewo tichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzekudzidza dzechizvino zvino. Bato reTripleC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kelele chuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 hlangula 2023 ngokhathe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukhuluma ekuvulweni kwedlale lePhalamende.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigokela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa babanyiminyene labosowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje nasikhathi sinye kunanzo ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezigaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lePhalamende labantwana iChildren's Parliament ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa ele-International Day of the African Child, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
And
omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lePhalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zama-computers zaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi luthintwe ngiyananzelela ukuthi ama-computers yawandikhetha ezikolweni
Umeli wempopho maphelandaba mabuthweni edale lePhalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Bayambiza yena engakhangela ekuseleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abe sehlukumezeka.
Kwengeze njalo uZipho wathi kulendubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kweMoyo umele webulawayo East edalele iParliamente yabantwana njalo engumsekeli kamphathi ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
So, enginangeneyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthikhali. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina lama-computers bayasho abelungu. Ezo zinto bezingakathiwa abafundi ubana besebenzise. Njalo ke kubangela ukuthi i-passport yabo iyeke.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president siwazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathe sinxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesifisa ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-inthanethi pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila inthanethi amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana ukuthi nizaliphathela izwithi, uthi nanzi izwithi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edalela ePhalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwePhalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho ezibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela nokubamba inkunzi. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulume sale nhlanganiso uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alilawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayi nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi lophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emgwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyela isikole endleleni. So uma ebuya lapho iyabezitshela ukuthi uma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze, nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikole. But uma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngishiye behlupheka ngenzini, seqala kungena esitradeni ethengisa umzimba.
okhokhela abatsha bandlele zaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Igcina benesikhathi sonke ibehlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into uthele leyo begcina benzani bezama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa ngokusebenzisa idakamizwa.
Le yinto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube uthi inhlupho lezi zigcina zile sidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangenancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngicitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Udandazane Jiyana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakekela izimuli bagcine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
I-poverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene ku-prostitution abayintsha ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha lamhlanje umseli kamongameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzini. Umeli weZimbabwe kweSouth Africa uMnumzana David Hamazirippe uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesilo 7 Johannesburg kweSouth Africa nginguThuso Khumalo.
Umngakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kweleBrithani izolo mhla ka 15 Nhlangula 2023 eLondon. Ukuphupha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngama-4 ntambama ngisekhombini ngafonelwa ngomunye umzawami ngitshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ingane izolo besingani sizwe ukuthiwa ingane uphatheke kakhulu kathi sokuphindaphinde kwatshintsha kwathini esibhedlela. Ngathi ngizofika-ke edrobheni abantu abaningi sebengifonela sengithiwa lama-messages amaningi ukuthi umama usakasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi wakatesi akukabi lanto ebambekayo esilungisiwe ngoba besesabela ukuthi eNgilandi ngale ngama-weekends kabasebenzi sokuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na
namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchasisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi hani hhayi la uzahambisa ilizwi waba phezulu kuseyatshonilwa ilanga kuzaphi sizasazisa ukuthi uhulumende uthena.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubha umkakhe wahlalahlala kuthi khona kungabonako ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaka ngomoya khona ngale. So bekhona ngale nje kuthiwa uyaphenduka masinya kwaso kuvuka iCovid leyi yahle yamvalela khona le ethe sipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya ikho ke bengumuntu nje obuyayo kona lomnyaka sisimkhangisa ukuseyafika uAugust yabe sekhona.
Kuchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlani kodwa labo bonke abakho lapha ababili base UK oyedwa use States omunye use South Africa omunye use Botswana abazukulu babili abakhona kulalo eBotswana kuloyedwa ose UK kuleyo oyedwa ose England.
Abantu babuthene ngapi?
Wakati sibe singakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ngingathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yakoDabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda, udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa, laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalifa.
Wazalwa ngo-1947, 6 November. Emulini ubelandela mina ngingowokuqala, yena elandela mina. Ube ngumuntu emulini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekile. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa ngilahlekile kakhulu. Uzodwa ubengumtaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni, uJanet Ndiweni ngomphini ePlumtree. Ha! Sina silahlekelwe kumuli yethu. Besizele singu-8, namhla sesilisingu-3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe, ndiyakwazi ukuthi nxa kade thethwe ngudumiso kaDabengwa, liqhawe lelo elasilahlekelayo. Ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umchiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo-ke bekungudadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixoxelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla se-ofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo etshotshozela inzondano. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele-International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Murwayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokuhloniphana, hathi ubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalwele ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagwelegwele. Akulunganga, kumele lento iphele.
Abe Zimbabwe lobhozwana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela lokuqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyano omhlaba e-United Nations, Mnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up.
Uma kuloku kugudela kwesimo somnotho, ukudalwa kwamacala, kumenye isikhathi sokukhethwa, kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi ngokulandzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esingayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kuyizinto vele abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Morwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngcakula lezi ezingafundanga kuyahlupha. Ngazi umtshele namuhla sasiyavuke kwenzi. Anjalo nje vele kunzima to control such a thing. Sikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayibo abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela bathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa nele Botswana ukuzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni. Kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama losokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's Office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe leNkayi Challengers. Laba ke badabuka eNkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalathe labo elichasha elilengoma yabo echisayo ethi Intonga yekhehla. Nangu ke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Nezondo ngabantu ye uvoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube ngizalwa eNkayi esigabeni seMbuma endaweni yaseMpalama. Oh,
umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ye, thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo esithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona, uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya. And then sile YouTube channel yethu ethi yona Ngabutho Boko and Nkayi Messengers Band. Yikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu, kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubachiyela waphamazi abalandeli
ingoma esinikeze yona ethi yona Intonga Yekhehla. Ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi ma ungumuntu osasemutsha, zingamele nawe ukuthi ube nokwakho. Okwakho lokhu yakusiba nakho maqondana nelifa ozoyishiyela abantu abakho, sebenza sibili ushiyele something abantu abakho, kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabobaba, ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakheka kahle.
Themba lokuba likukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe Life Talk namhlanje sikhangela unanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child, lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kukhetho. Singekehlukani izihlobo, wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo. ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezinsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ikuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele National Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uFrancis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.